Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamunangagwa oye! Idipe! Idipe! Idipe!
Vechidiki vebato reZANU-PF vanofora muHarare nhasi vachiti vari kuda sarudzo dzine runyararo pamwe nekutsigira muutungamiri wenyika.
Mukazi zvakaita sei Matibirezi North ndoona kunge bato reZANU-PF ringakwanisa kuti rigowedzera masitsi ariinaro ari 7 kwaiko zvino ringapesana rakwanisa kusvika kana masitsi kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato reZANU-PF. Zvikurusa nekuti iro ndoda rine mari zhinji saiko zvino, zvakare vari kuenda hurungwa huzhinjisa hwokuti asi kuti vari kusumudzira pundutso yevanhu.
Nhasi tiri kunzwa zvinofungwa nevanhu kuti zvii zvichabuda musarudzo mumatunhu ekumatebeland nebulawayo. Hurumende inoparura bhanga idzva richange richibatsira vanhukadzi munyika yose senzira yekusimudzira madzimai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato reZANU-PF vafora muHarare nhasi vachiti vari kuda sarudzo dzine runyararo pamwe nekutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vakati vari kuda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa oye! Idipe! Idipe! Idipe!
Zviuru nezviuru zvevechidiki vebato reZANU-PF zvaungana paRobert Mugabe Square nhasi pazvatangira kuratidzira zvipinda pakati pedhorobha zvichiimba zvakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvichiti zvinoda kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzichaitwa zviri pachena uye murunyararo sezviri kutaurwa nemutungamiriri webato razvo uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Varatidziri ava pavadzoka mudhorobha vachinoungana zvakare paRobert Mugabe Square, mutungamiri wevechidiki muZANU-PF muprovhinsi yeMashonaland Central vaGodfrey Tsenengamu, avo vanga vari mumwe vanga vachitungamira urongwa hwanhasi, vati MDCT inofanirawo kubuda pachena ichitsigira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe pasina mhirizhonga.
Kukuchallengai kuti come to the stage and make public pronouncements on peace and violence.
Mukuru weboka revechidiki mubato iri reZANU-PF Youth League vapupurai togarepi vatsinhirawo zvataurwa navatsenengamu vachiti havasi kuda sarudzo dzine mhirizhonga sezvo vachiti vanoziva kuti sebato vakatokunda kare musarudzo dzegore rino vakati sarudzo idzi dzichangoitirwa murau chete.
Tinoenda kunovhota, hapana hondo inodiwa. Tepetu, tepetu, tinodi, tepetu, tepetu. Vamunangagwa opinda muofisi, vamunangagwa tinoda kuti vapinde muofisi nemhaka yei, vatiwidzira peace, vatiwidzira economic development, vatiwidzira unity muZANU-PF. Vamunangagwa vakare vanotida isu samayouth.
Mumwe wevechidiki muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavaita nhasi hakunei nekuratidzira kwakaitwa neZuro nevemapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance, avo vanoti vanoda kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ivandudze mashandiro ayo pamwe nezvimwe zvinoita kuti sarudzo dzive dziri pachena. VaMugwadi vati kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance hakuna zvakunobatsira.
Tsama-tsama revanhu rakauya kutambira president kuchekutu isati tatanga marali, asi nokuda kwokuti vavhunduka chaunga ichi vava kuda kutsvaka zvatingati zvikonzero zvekuti varozvati election vakurohwa vakuda kutsvaka kuti ha kana tazodyiwa election mangwana tongoti kwanga kusina maelectoral reforms chiri pachena ndechekuti chinhu chaende ichi election vaende ichi munangaga waenda nechinhu ZANU-PF yaenda nechunhu vakutsvaka zvikonzero zvekuti kana vazodyiwa election vozoti takadyiwa nekuti kwanga kusina mareforms
asi munyori mboka revechidiki muMDCT inotungamirirwa navanelson chamisa valove more chinoputsa vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vachida sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena kuratidzira kwaitwa nevechidiki vezanu-PF hapana chakunobatsira kana zvinofanira kugadziriswa nezeki zvisina kugadziriswa
musiyano uripo ndewekuti kuratidzira kwedu isusu kune zvinangwa kana kuti kune zviripo zvinogona kubatika zvinenge zvichitaurwa nezvazvo pane kuti vanhu vanongopinda mumugwagwa kungoratidza kuti vari kumufarira kana kunakidzwa nemutungamiriri wavo isusu patakapinda mumugwagwa nezuro nyaya yedu yakanga iri yekuti taiva nezvinhu zvatirikutarisira kuti zvinge zvichigadziriswa zvatinosuvira kuti zvigadziriswe kuti munyika mugozoitwa sarudzo dzakanaka nekuti
kunyange hazvo ZANU-PF yanga ichiforera runyararo paungana vechidiki vebato iri paRobert Mugabe Square pamboita bata murefu bata mupfupi vanhu vachirwira zvipfeko zvebato iri izvo zvanga zvichigoverwa pachiitiko ichi zvaita kuti vamwe vabvarura nembatya dzavanga vakapfeka ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni avo vanoveo nengo yemubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission nyika yatarisana nesarudzo. Mapato anopikisa kusanganisira ari pasi peMDC Alliance nechimwe chikwata cheMDC chinotungamirwa naDr. Tokozani Kupe anoti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC. Asachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti ZEC yakazvimirira uye iri kuita zvose zvakakodzera kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi tabvunza vamakoni kuti vanombosumawo here hurumende neZEC zvichemo zvavo.
ZEC zvakasvika kakawanda nenzira dzakasiyana siyana misangano inoitwa neZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Asi nyange kuhurumende zvakasvika muruzhinji tiri kungowana mikana yese yekuzvishambadzira tiri kuzvishambadzira zvakasimba. Asi ndine urombo kuti tinoita setiri kutaura nevasinganzwi vakatsokodzera nzeve dzavo nedonje kuti vasanzwe zvatiri kutaura izvi. Mafambisirwo ari kuitwa kunyorwa kwevavhoti iyo EBVR iye zvino tiri pakati pekutarisa kuti varimo ndevapi. Hakuna kuuya vimbiso kubva kuZEC kuti munhu akaona zita rake risina kunyorwa zvakanaka danho rineizi akarigadzirisa achazowana here mukana wekuona kuti zvechokwadi ragadziriswa asati apinda pazuva rekuvhota. Hakusi kutaurwa vimbiso idzodzo. Iwaya mazita aya kunyorwa kwaakaitwa gore rakapera nekutariswa kwaari kuitwa iko zvino akachengetwa nani, akachengetwa papi, achafambiswa nani kubva paari kusvika kwaachazonochengetwa kudura renyika yese yavari kuti National Database. Zvese izvozvo hazvina rujeko. Achadhinda magwaro ekuvhota maballot papers ndiani vakaramba kudura. Ati ari kupi havadi kutaura vanoti ndezvedu tega hakupindire vamwe vanhu vekunze. Senyika ine kusawirirana kwakakomba kwauya makore nemakore. Dai vanga vachida kugadzira shanduko chaiyo ndokwavanga dai vakatanga kutsvaga mushandira pamwe. Ava vangwena vari kupepereka nyika yese vachiti we are open for business tinoda mavirirano havasati vatanga kutsvaga mavirirano nezvizvarwa zveZimbabwe muno munyika vakunotsvaga mavirirano nevekunze. Ndibabai anoenda kunotsvaga uchamwari kunze asingawirirani nevana vake mumba make.
Asika ivo veZEC tichitaura navo Dr. Makoni vari kuti vakazvimirira nekudaro vanenge vasingadi kuti imi vemapato mupindire panyaya idzodzo dzekuti vanotorani kuti aite basa.
Vanofanira kuziva kuti gakava rekutanga nderekuti hatitambiri kuti vezeki vakazvimirira vega nenda kuti nhoroondo yavo kudzoka kumasure kwese nyange zvavari kuita pari zvino zviri kuratidza kuti havana kuzvimirira vega vari kurayirwa zvekuitwa nebato riri kutonga.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don vari nengo yeCode Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nengo yeparamende yemDCT inoti pane umbowo unoratidza kuti bato reZANU PF rakapinza motokari nezvimwe zvekushandisa musarudzo zvinokosha mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora risina kubhadhara mitero. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumiririri wechitungwiza North National Assembly vaGodfrey Sitole vemDCT vati nyika inganzi iri kushaya mari sei kana paine vamwe vari kupinza zvinhu munyika vasiri kubhadhara mitero yejuti vakaita sebato reZANU PF.
They are campaign materials specifically for ZANU PF. I'm talking about vehicles, I'm talking about t-shirts, and they are not paying anything to Zimra. Arikupinda mahara. So what is the concept of Zimra? Shagatira say, exemption yamubita is it within the confines of the law. Because at Nango possession mahara because this is unfair.
Vasitole vabvunza mubvunzo uyu pamusangano waitwa neZimra nenhengo dzeparamende uye vati mubvunzo wavo wabva pakuti vakaudzwa nevamwe vashandi veZimra kuti motokari dzekushandiswa pasarudzo dzakatengwa neZANU PF hadzina kubhadhara mutero wejuti.
Zveshuwa vanga nezvinyito zvekuti havasi kukwanisa kubata matargets avo nekuti kuri kuya maorders anobva kuvakuru vehurumende vanova veZANU PF vachiti regalia mamaterials nemotokari dziri kuya dzisabhadhariswe juti uye hadzimire kana mutsetse pabhodha dzinongopinzwa dzakadaro.
Asi mukuru weZimra amai Faith Mazani vati vasingadi zvavo kutaura nezvemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachifungira kuti pane zvinhu zvakapinda munyika zvisina kubhadhara mitero vakasununguka kuenda neumbowo kumahofisi avo.
Isusu hatibvumidze zvinhu zvisina kupinda zvisina kubhadhara mutemo. Asi pane zvikumbiro zvinoitwa zvekuti mutero unobhadharwa kana zvinhu zvapinda, tova nemapepa. Kana muine zvinhu zvamunenge maona zvamunofunga kuti hazvina kubhadhara, munotofanira kutanga matibvunza kuti makazvifambisa sei, muine specific information. Nekuti zvizhinji zvinenge zvine mapepa ari kutsigira. Handisi kutaura nezvemapati kana kuti zvei, asi maperception iwayo anokuda nezvimwe zvezvinhu zvekuti panenge pane mapepa ari kubva kuhurumende ari kutaura kuti izvi zvinopinda sei, kana zvikumbiro zvekuti mutero uzobhadharwa zvinhu zvapinda.
Munyore anoona nezvemutemo muZANU PF vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatevedza zvose zvinodiwa neZimra nemutemo parakatenga motikari dzaro. Amai Mazani vati zvakakosha kuti nengo dzeparamende dzibhadharewo mitero pamwe nekubatsira Zimra kuita basa rayo kuti nyika iwane mari yekuitisa mabasa ebudiriro.
And imimi as maparlamentarians ndimi munoti pamutemo, saka tiri kuuya kwamuri kuti chitibatsirai to enforce those. But zvimwe zvatinozoona ndezvekuti dzimwe dzenguva pamwe tinotoona vamwe venyu vauya kuzochema chema kuti kwana ningi dai mavaregererawo ava vakadai, asi mutemo uchiti ngatibate taxi.
Sachigaro webhodhi reZimra amai Wilia Bonyongwe vati ongororo yavakaita yakaratidza uori unotyisa uye ndosaka pakadzingwa vanhu mabasa. Vatiwo vakavandudza mashandiro avo uye vari kutenga mishina mitsva nekutora nzira dzinopedza uori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai mchirongwa che live talk nekuti fonera pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vakapinda zvine chisimba pachikoro chemuNairobi neZuro ndokutora vanasikana vavo vachipomera vakuru pachikoro cheMoi Girls High mhosva yekutadza kuchengetedza vana vavo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti pane vanasikana vatatu vakabatwa chibharo nemusi wechishanu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatanga zvakare kutuka masangano enhau vachiti haasi kubata zvakanaka mudzimai wavo Melania, vachiti paanga ari muchipatara mwedzi wapera vaipota vachinyora zvisizvo. VaTrump vashandisa Twitter mukuburitsa mashoko aya. Dunhu reMDCT USA iro rinotsigira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano waro mukuru kuColumbus, Ohio kuno kuAmerica nemusi wemugovera. Sachigaro weMDC USA inotsigira vaChamisa vazvidzai ruzvidzo vanoti vari kutarisira vanhu vakawanda kubva kumativi mana emuAmerica avo vachange vachizeya zvingaitwe neprovhinsi iyi mukubatsira munyaya dzesarudzo kumusha. Tanunuka wande weStudio 7 abata varuzvidzo kuti tinzwe nezvomusangano uyu.
Musangano watinawo kuno kuColumbus, Ohio ndewe MDCT inotungamirirwa navaAdvocate Chamisa.
Musangano wacho unotarisa chii?
Musangano uyu uri kuunganidza vanhu veMDC vari munharaunda yeColumbus, Ohio. Vevamwe vachauya vachibva mune mamwe mastates ari muno muUnited States of America.
Musangano uyu munofunga uchaita kwenguva yakadini?
Musangano wedu it's a one day meeting. Tiri kuvhura na12 zvizopedza kuma8 p.m.
Munotarisira vanhu vakawanda sei?
We are expecting at least 100 to 150 people.
Vari muno muAmerica?
Vangu vari muno muAmerica.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti tive tinoitawo our physical meeting isusu mamembers emusangano, uyezve we are trying to have a fundraising exercise yatichaita tichitraya kuti tione kuti tingaite fundraise for our party back home.
Saka muri kushanda nevamwe vari kumusha here kana kuti izvi munonge dhanyu muri mega?
Izvi tiri kuita tiri tega kuno kuAmerica, asi vari kumusha vari kuzviziva takavadzivisa kuti tine activity yakadai yatirikuda kuita.
Musangano uyu uchaitwa rini uye uchaitwa kupi?
Musangano uyu uri kuitwa musi weSaturday iri kuteera ineyi, musi wa9 June. Tichasangana inonzi Milo Grogan Community Center. Address yacho it's 862 East 2nd Avenue, Columbus, muno muOhio.
Vanhu vanouya kumusangano uyu vanongova vanhu vebato reMDCT inotungamirwa navaChamisa here kana kuti muri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye?
Tiri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye, because we are going to discuss and we are going to share ideas with other Zimbabweans. So the meeting is open to every Zimbabweans. and friends of Zimbabweans.
Zvimwe zvamunotarisira kuita pamusangano uyu zvakaita sezvipi?
Tichaita launch our MDCT USA website. We are expecting to launch it on the same day. And tichaita meeting yedu ye provincial executive.
Makambo idzawo here kushedza vamwe vari kuivira amaya tokuzani kupi?
We tried our best because we said we are open to all members of all Zimbabwean community. Vanokwanisa kuti join. Ndinangoti pane vamwe vanga vachishanda na vadeni moyo vakati join over vatiri kushanda nao.
Saka pana vamwe vakuru vatinotarisira kuuya?
Hapana wataka invite from Zimbabwe because I know kuti kuZimbabwe zvinezvi vanhu vari mubishi and vari busy kugadzirira maelection swa 30. Kana paine vanenge vachida kuziva nezvemeeting yedi vanokwanisa kundifonera panumber 614-622-0427.
Avo vanga vari sachigaro MDC USA inotsigira Vanelson Chamisa vazvidzairiridzo vachitaura vari kuOhio muno muAmerica. Natanonoka wande weStudio 7. Vanhu vakawanda vari kuzeya kuti mapato makuru ezanupf nemdc inotungamirwa Nelson Chamisa nderipi bato richawana zvigaro zvakawanda mumatunhu eBulawayo neMatabeleland. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaBatler Tambo vanoti matunhu eBulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South ane nhoroondo yekuvhotera mapato anopikisa kubva muna 1980 apo matunhu aya aivhotera bato reZapu raitungamirwa nemushakabvu Joshua Ngomo. Pakaitwa mubatanidzwa pakati peZapu neZANU-PF mushure mechibvumirano cheUnity Accord muna 1987, vatambo vanoti matunhu aya akanga ave kuvhotera ZANU-PF, asi vanotiwo nekuda kwekutsutsumwa pamusoro penyaya yegukura hundi vanhu vakawanda mumatunhu aya vaisavhota.
Musoro nekusainirana pasi kwechibvumirano cheUnity Accord cha1987, election yakazotevera ya1990 kunosvika mugore ra2000 vanhu vanga vovhotera bato reZANU-PF nekuti pamba nemubatanidzwa pakati peZPF Zapu neZANU-PF. Asi takaona chimwe ndechekuti kubva muelection ya1990 kunobata election ya2000 vazhinji vevanhu vematebereni vangasikachavhoti pachavo, patingati nechirungu inganzi vhota apapi. Izvi zvanga zvakonzereswa nekuti vazhinji vangasingachaoni chavanovhotera nekuchiti vanga vari vanhu vanga vagara vachitsutsumwa zvikurusa nezvanga zvaitika. Izvo tingati hondo yegukura hundi yakaburaisa vanhu vazhinji sazvikurusa, savanhu vangasingachaoni pachine chinangwa chekuti vangavhotera.
Vatambo vanoti mushure mekuvambwa kwebato rinopikisa reMDC hazvishamise kuti matunhu aya akavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore ra2000. Asi vanoti kupatsanuka kwakazoita bato iri mumakore aitevera kwakapa mukana kubato reZANU-PF, vachitiwo nekuda kwemakakatano aripo pari zvino pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe, avo vari kutungamira rimwe bato reMDC, vanoona bato reZANU-PF richiwedzera zvigaro zvarinazvo mumatunhu aya pari zvino mudare reparamende.
Izvozvo zvingapesera zvaomesera bato reMDC Alliance rokutungamirwa navachamisa kuti rigokwanisa kuzovatora zvakare masitsa. Zvikurusa takatarira nyaya yekuti ZANU-PF yezvino irikuratidza kuti ndobato rine mari zhinjisa pamaelections kupinda a2018. Muprovinsi akaita seMatabeleland North ndoona kunge bato reZANU-PF ringakwanisa kuti rigowedzera masitsa ariinaro ari 7, kwaiko zvino ringapesera rakwanisa kusvikanga namasitsa kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato reZANU-PF. Zvikurusa nekuti iro ndorare rine mari zhinjisa iko zvino, zvakare vari kuya neurongwa huzhinjisa hwekuita sekuti vari kusumudzira pundutso yevanhu, zvikurusa vachitaura nyaya yavo yeindigenization.
Nyanzvi muzvidzidzo zvekutongwa kwematunhu vaVincent Chakunda vanotiwo maonero avo ndeyekuti MDCT yavachamisa nemubatanidzwa wayo weMDC Alliance ichakwanisa kuwana zverutsigiro rwakakura kunyanya mudunhu reBulawayo, kuchitariswa kuti vachamisa vari kufarirwa nekuda kwezera ravo.
So muono wangu ndingangoti Bulawayo constituency handi inyanyi kuona ZANU-PF ichigona kuita comeback kubva kwainga iri ichihwina nomutsindo.
Dunhu reBulawayo rine zvigaro 11 zvedare reparamende nezvigaro 6 zvedare resenate. Ukuodu nure Matabeleland North, rine zvigaro makumi matatu zvedare reparamende, kwoita zvigaro zvitanhatu zvedare resenate, zvinove zvimwe chetezvo, nedunhu reMatabeleland South. Pari zvino bato reZANU PF, rine zvigaro zvakanyanya wanda mudunhu reMatabeleland South, umo rakatora zvigaro zvose. Muongorori wezvematongerwo enyika achidzidzisa paUniversity of Pretoria muSouth Africa vachikanai Masia vanoti pamatunhu matatu eMatabeleland dunhu reMatabeleland South ndiro rinonyanyonetsa kuziva kuti nderipi bato ringakunda mudunhu iri.
Kubva 1980 kuma elections maviri chete ya 1980 na 1985, ndo atingati party imwe chete yakakunda muMatabeleland South makore ema elections achitevererana iri zapo. Asi kubva ipapo imwe neimwe election inotevera iri kuwiniwa neparty yakasiyana neinenge yambohwina pekutanga. Naizvozvo zvinotiremei kuti tione kuti muna 2018 munenge makamira sei.
VaMasiya vanoti kunze kwenhoroondo yekuti matunhu akasiyana siyana anowanzovhotera bato ripi, kune zvimwe zviripo zvakakosha zvichabatsirawo kuburitsa kuti nderipi bato richakunda musarudzo idzi. Vanoti chimwe chezvinhu izvi ndechekuti sarudzo idzi dzichavedze kutanga dzichaitwa vaRobert Mugabe naMushakabvu Morgan Tsvangirai vasimo mudariro. Vachakunda vanoti munhu anoonekwa saiye chaiye achagona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika ndeimwewo nyaya yakakosha zvikuru mukuvhota kwevanhu.
Ndinoona sokuti vanhu vose vari kumusha included vavawo nomuvono weekonomi. So iko zvino ukaenda kumusha kuti uvatsanangure nedare rezvehondo, kwava nemagenerations matsva mamwe anozvikoshesa hongu, but achinyanya kutsigira kuti tinyanyo kurya muhondo yedu yatakarwa, tinofanirwa kunge tine ikonomi yakasimba. Saka ndoona sokuti gore rinorata va 2018 maelections edu achavhotwa zvikuru sei vanhu vakatarisana neikonomi.
Vamwewo vanoti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye kuti sarudzo idzi dzichaitwa nenzira inoonekwa seyakanaka uye yakachena here kuchabatsirawo kuburitsa kuti ndiani achakunda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Musakangano uteerera mangwana apo tichaenda kuMashonaland Central. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo naMichael Kariati achitaura nezvemaWarriors ari kupinda munhandare iko zvino.
Kwasara nguva shoma kuti chikwata chemaWarriors chipinde munhandare yenyu Peter Mokaba Stadium chichirwira kupinda mufainari yekosafa Cup apo vari kusangana neLesotho mumutambo uri kutarisirwa kuunganidza chaunga munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Zimbabwe iri kutarisira kupunzira pasi Lesotho pamwe nekupinda mufainari umo. Iri kutarisira zvekare kunyora imwe peji munhoroondo yemakundano aya. Pakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Zimbabwe yakarohwa 2-0 muna mbudzi ya2017, asi uyu waive mutambo wekuedzana masimba uyezve uyo Zimbabwe yaishandisa kuongorora vatambi vatsva vaive vabva kuUnited Kingdom. Asi zvikwata izvi zvasangana mumitambo gumi nemupfumbamwe, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemina, Lesotho ichikunda mutambo mumwe chete chete. Asi mumwe muteveri wechikwata cheZimbabwe asi ari nhengo yeWarriors fan club vaMishek Chisale vayambira maWarriors kuti vasapinde munhandare vachifunga kuti vakatokunda kare. Zvikwata izvi zvakasangana zvekare musemifinari yegore rapera, maWarriors ndokukunda 4-3 mumutambo waive wakaoma zvikuru. Zimbabwe iri mumasemifinari aya mushure mekurova Botswana nemapenareti, panguva iyo Lesotho yakasvika pachinhano ichi yarova Swaziland 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakangano uteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku.